Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda. Kumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa kwazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province, vatawanda dzokora, vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa kwazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe. Tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndonyaya tiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndokudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yava Emerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munoziziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro wedu watakanyora wakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department wakaiswa kuhurumende muparamend vachititsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndo zvanga zvichiitika makore esaya kuti kuitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore. kuramba zvakadaro tinoreva kuti pane chimwe chino pane mhosho dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa saka isi tiri kuti zvinizvozvo ngazvigadziriswe
urongwa hwenyu hwamuri kuita kunew york muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe kunze kwemdc alliance
vanhu varipo vari kuuya vatakaronga navo nevatakakoka vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana vezimbabwe ngavabatane citizens must converge for change tiri kuti ngatibatanei sevana vezimbabwe ngatisiyei kuti uya nechitsvuku uya nechitema uya nechii tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota
nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations mukuronga kichisvitsa sarini
tinoisvitsa iro svondo rino ratiri irori kungoti isu takati kurumidzei kuti titange nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro chipiri
avo vanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York
takaita chirangano seZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakauya pakapinda new administration yedu New Republic yekuZimbabwe inoridzwa naComrade Idi Mnangagwa takaita chitenderano chokuti gore roga-roga muna September vhiki iyo inoi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinovhisana neZimbabwe dzinobva kunana South America dzinobva also kunana Eastern Europe dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world saka tinenge tichisangana tichibvata zvochozotanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanova kuti hama dzedu dzezimbabwe kubva paupa old administration kunana Harlem vaimbovhizitigwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe tichivavimbisa kuti Zimbabwe will never be a colony again haifi yakatongwa nayapambe pfumi futi tinobva tazoonopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square
kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora
right isu tirimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo inovhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatarisa panyika dzose dziri pano pasi kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvimasmallsmall islands kune vana vezimbabwe vari ikoko saka kuti titi diaspora vote tinofanira nge tatarisa kuti tinokwanisa here necapacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu dzisina kana dzimba dzezimbabwe dziriko vanokwanisa kuzovhota sei nokuti hatidungori diaspora vote ishandire vari kuamerica kubritain nokucanada nekune dzimwe nzvimbo ko vamwe vanodawo kuvhota tinoda vhoti yavo nokuti kana yaakodzero yemwana wese wezimbabwe ari outside zimbabwe vana vese vari kunze kwezimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu saka zvinhu zvatiri kuti segovernment nezambia inova pati iri kulida tine maconsideration atiri kutazi akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga chinhu chinofanira nge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese vezimbabwe panda zvekuda kutariswa kuti inyatse kuitwa zvakanaka ndatenda
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wokusangana nemutungamiri wenyika vaemasoni Mnangagwa rwendo runo vamunangagwa havasi kuuya muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe
isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinohidzana neZimbabwe kusauya kwamutungamiriri wedu Comrade Idi Mnangagwa ivo vachati adresa Comrade Idi Mnangagwa pagungano ratichaita pane pavachati adresa isu sevana veZimbabwe pa virtually saka ipapo ndo pakachati address asi kuvaona physically ayo physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time but ku address vanomukuru wenyika vani pakachati address isu ne vanohidzana neZimbabwe vanoda kuti Zimbabwe ibudire vanofarira kuti Zimbabwe inge ichienda ne right direction vachange vari panzvimbo yakakodzera pakacha address wa virtually nomukuru wenyika completely mnaka.
Sachi Garove, Zanu PF Mudunu re North America Province, va Regis Charumbira, vachitaura vari parunare, vari mu New York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mu DMV, zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Tedious Tafire Nyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act, simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zvezanu PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti zvomunogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patown house. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka. Ona kana munhu waruza pamaelections maguta akavaramba zvamuchose, vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervisa zvakanaka, anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa, havagoni kushanda nevamwe, vanongogona kuputsa, hapana chavavaka. Ndosa kanyika isina kana currency, isina kana mabazi.
Imi mati mapindura ere, padano rakatorwa na moyo kwa muri.
Tati tapindura tine 7 days, tichange tichipindura ne magweta edu pachinano chinotevera.
Pamuri kumirira kunge mchida kupindura wa moyo, mchange mchizokera kubasa ere, sami yawe ya rari.
Baiwa, tenge tisiri kuzokera, mkuti suspension, kana isina kuchallenge wa. Inenge ijiri ipo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatati tichingofamba watisitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti savari kuita izvi hazvina maturo
zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende
hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzano here kana kuti kwete. Sewage hainuwiri MDC kana Zano PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vanagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune hunhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga mugini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu rinonzi Global Aid Missions, uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa maheti ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka heti yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki irimomo muHarare, zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki irimomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambire, saka vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimhinga mupinyi zvamukati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa. Baba vachiti izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema, wotoona amai votoramba. Vosara amai ivo ndo vakuriritira chi mwana uyaya kana kuti vana vaye. Wozoonawo futi kana dai maybe kana ari mwana musikana anorarama neusope pamwe odanana nemukomana wake mutema, wotosvika pakuda kuroorana asi amweni obva kuti isi hatingatambiri zvakadai. Matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope, uonawo kuti kana ari akadzidzawo anotodzidzawo itowo pamwe madegree sevamwe, asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haariwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi pinza basa munhu anorarama neusope. Ebato redu reGlobal Aid Missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungo jikisirana ma communities kuti ayo vanhu vanorana mane usope vanhu vakangoita osesu kungo tichete havana ruvara runge watinaro asi vanhu vanokwanisa kuenda kuzvikoro vachitodzidza vachiita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakuru vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatinawo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors aripo on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo paclinic ndiwo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vana vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndibva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovanda vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa atoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchita vana vangu kuti ayo kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange program yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda macommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana saka ndetichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi aripo vana chiremba varipo macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri westudio 7 nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare resenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza 2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipinda neinonzi proportional representation mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2 takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC
chokwadi zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo iri kutaurwa sezviri pamutemo asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system chonga anosiyana haumanikidzwe kana madzimai acho asipo zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit asi zvakudaro zvakanaka hako nokuti madzimai akati wandei kudarika varume saka zvityise asi handifunge kuti mai chikumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo ka haushandi uchidaro ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichinachitakumbura mushi vanenge vachitya namuchida kuchinja mutemo ende kuparamendi saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda
asi handiti mutemo uripo nechakare vangwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai
chokwadi kuti mutemo uripo jonga asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vanakomana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reitokutorerai mavhotiko hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri saka mutemo unenge uriko jonga asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo haungaendi chinhonga uchifosa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process zvakanaka hazvo asi hapana mutemo ungavabvumira mai chikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti bokatoranda vhoti ratadza kuisa madzimai mutemo wakadaro kuenda kukoti kumaina major street chonga haudariki
tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika muafrica kusanganisira south africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi
vajonga pane mitemo mizhinji inotaurwa nanaerc nezsn inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo ende mai chikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho maprotokol chaivo akatonyorwa nesadic anofanwa kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge ingeri pajekerere ndingakupainge example iko zvino so mapato ese musouth africa vari kukukidza malocal government vanobvumira kuti vakuisa maadres musabc vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana asi kuno mapato anopisa havumiri zvakawanda chaizvo zvinoitwani muzimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri masadic protocols asi hazvisati zvaitwa saka ivo mai chikumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika sei vachitsvenga maprotocols democratic election kana zvichiitwa muzimbabwe kungovharana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve
manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi mdc alliance inobatana nezvizvarwa zvezimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weunited nations munew york zanupf inounganawo kumuzinda weunited nations ichitenda basa riri kuitwa muzimbabwe nehurumende yezanupf meya weharare vajacob mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com musakangani kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini rechoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19